kuchipanga mazanwa Derek Matishak, wanoshanda nesangano Institute of Security Studies ku South Africa, ndomwewe awo wange wachipakurira ruzivo rwavo kuvanhu vange vari pamusangano uyu. Vanoti maonero avo ndeekuti makomishina eZimbabwe Electoral Commission ZEC haana simba uye anoudzwa zvekuita nevashandi vepamusoro veboka iri, vachitiwo masarudzirwo anoitwa makomishina aya anofanirwa kuchinjwa kuti mukuru wenyika asave iye anodoma sachigaro weZEC sezviri kuitika pari zvino. Vamatishak vanotiwo veruzhinji vane chikonzero chekushushikanawo nenyaya yekuti ZEC haiteedzeri mutemo wainosungirwa kuteedzera wekuti iburisa gwaro rainosvitsa kuparamende rinoratidza mafambiro anenge akaita sarudzo mukati memwedzi mitatu sarudzo dzakadaro dzapera. Vaobed Kutu vanove muteedzeri wemutungamiri webato reMDC inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero ekuti chimiro cheZEC mumaziso veruzhinji hachina kunaka, vachiti ZEC pachayo inogona kugadzirisa izvi. Vatsigirawo kuvandudzwa kwemutemo mune chekuita nemashandiro ayo.
Handioni kuti zvinganetsa kuti paite maamendments not pa constitution but even pa act yacho yeZEC iyoyo kuti paonekwe kunzi sachigaro weZEC anosarudzwa sei, nokuti muchirungu anoti once perception becomes reality. Nokuti ZEC iconstitutional commission ine basa guru rokurana maelection emuno munyika yedu yeZimbabwe. Saka pakangova nekungofungidzira kuti ZEC haisiri independent zvatoreva kuti isati yatombotanga basa rayo rokurana maelections. Maelections haicharana iwawo, atoruza credibility.
Vataona Mwanyisa vanovewo chipanga mazano vachipa maonero avo pamafambisirwo esarudzo dza2018 vanoti ZEC yakakwanisa kuzadzikisa zviga zvemafambisirwo esarudzo zveSADC, African Union nezvepasi rose, asi vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa.
Pachine zvinhu zvakawanda zvinofanira kugadziriswa kuti maelections edu asvike pastandard inodiwa nemastandards iwawo. Zvakafanana nekutora mutemo yemaelections kuti iwirirane nebumbiro remutemo redu. Pane zvakawanda zviri papo, pane mitemo yekuti vanhu vanoungana zvakaita sei, vanhu vanotaura zvakaita sei. Iyo mitemo iyoyo inofanira kuchinjwa nekuongororwa kuti iwane kufanana nezvinodiwa nemastandards iwawo. Hapana kwetikati kwatakafamba makore semenyika dzatakafamba kwatakaona kune maelections ari perfect, asi kudodo kuedza kuti svike ipapo.
Vachitaura pamusoro pedingindira rekuti chii chingaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika kuti ave nemaonero pamwe pakugadzirisa zvinhu munyaya dzesarudzo, mutauri webato renational patriotic front vajelasi Mawarire vati zvinhu zvinogadzirisika chete munyika kana vanhu vakatanga nekutaurirana chokwadi. Vati kupindira kwakaita vechiuto mune zvematongerwo enyika muna 2017 kwaive kupidigura hurumende, uye chiitiko ichi chiri kuramba chichivhiringidzwa zvakawanda.
Tinoziva kuti bumbiro remutemo haribvumidze kuti mauto aite zvepolitics, but takazviona muna November 2017 and mauto akatobuda negwaro ravaitaura ivo kuti takapinda nokuda kuti takataona kuti ZANU-PF yakundoriyiwa kumaelections a2018 nokuda kuti ZANU yanga yatorwa nevanhu vasiri vemuchiuto maG40, uyezve kuti ZANU yanga yakuenda kune imwe election isina kuzadzikisa zviimbiso zvayanga yabva muna 2018. Saka ndo dambudziko ratinaro rokuti government yakatorwa nemauto, yatinoti state yakatorwa nemauto, neZANU-PF yacho yakatorwa nemauto. Saka kana makutondokombita neZANU-PF mune munenge muchikombita nemauto. Saka izvozvo ndozvetinoti dai vanhu veZimbabwe vanga vagara musoro vaisa musoro pamwe chete, taona kuti tingazvipedza sei.
Asi mumiriri wenoto mudare reparamende Vatemba Mliswa vati kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe hakuna kuitwa nevechiuto asi neveruzhinji. Vati vemapato ezvematongerwo enyika vanotadza kugadzirisa nyaya yekuenesa rudzo dzakachena munyika, nekuti mumapato aya pachezvavo hamuna tsika yekuremekedza utongi hwechekerere. Bishop Ambrose Moyo, the Ecumenical Church Leaders Forum, vaudza musangano uyu kuti maonero avo ndeekuti munyika mungaine sarudzo dzakachena nekuda kwetsika yemhiri zhonga, vachiti vanhu vanoiita vasungwe kana kubatwa nemutemo, uyewo nekuti munyika muna runyararo pamwe nekuregererana kwechokwadi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESN, iro rakakoka musangano uyu, amai Rindai Chivunde Vava, vati chinangwa chemusangano uyu ndechekuti vanhu vaise musoro pamwe chete mukuedza kuti sarudzo dzemunyika dzive dzakachena.
Musangano wedu uri kuongorora zvakaitika maelections a 2018 zvanga zvakanaka zvinoda kugadziriswa kuitira kuti patoenda ku 2023 zvimwe zvacho zvinenge zvatogadziriswawo. Hatikwanisi kuti tichengete mareports aya emaobservers akanyora kuti zvimwe zvoda kugadziriswa toisa makabod tichiitira kuti tiongorore vehurumende vaya vanogadzira mutemo vagadzirise zvacho zvinonotwa nguva iripo pano kumirira kuzoita chipatapata nguva yapera.
Vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti makakatanwa pane zvinenge zvabuda musarudzo anokonzera kudzokera kumashure kwenyika mune zveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.